Zimwe shirikadzi idzi dzinoti Botswana yakaramba kudzipa upoterisi zvakaitwa vamwe vari pakamba yaDukwi Refugee Camp. Mumwe shirikadzi idzi dzinosvika 15 dzakapotera munyika iyi ndeamai Catherine Chandaengerwa, avo vanorarama nekuita mabhindoko akasiyana-siyana mudhorobha reGaborone muBotswana. Vaudza Studio 7 parunare kuti vanotoona zviri nani kugara vakawanda munyika iyi nokuti muZimbabwe makaberekera ingwe.
Kune vamwe vasingatokwanisi kuzokora zvachose, kune vamwe vari munyika dzevatorwa vari muhoteri kubudikidza nekutya kuti vakaenda kumusha vanosvika vaurayiwa, sezvo nyika yedu yanyanya nyaya dzemaabductions, kupondwa kwevanhu, kusungurudzwa kwevanhu kubudikidza nehurumende yakazvigadza pachigaro inotonga pari zvinezvo. Saka semaopposition members vamwe vedu vanenge vasina mukana wakasununguka wekuti vakwanise kunge vachidzokera kumusha, kuri kutya kunoitwa zvinhu zvatiri kutaura nezvazvo zvinova ndo zvanesa munyika yetedu pari zvino.
Amai Chandaengerwa, avo vanoti vakapisirwa imba nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF pakati peusiku, vaenderera mberi vachiti kusamira zvakanaka kwezvematongerwo enyika neupfumi ndiko kuri kuita kuti varambire muBotswana kunyange zvinhu zvooma munyika iyi nokuda kwechirwere cheCOVID-19.
Seshirikadzi, tine vana vatakasiyirwa nevarume vedu vachishaika, vana ivavo ikodzero dzavo dzekuti vanofanira kuenda kuchikoro, vanoda school fees, vanoda kudya, vanoda zvekupfeka, of which taimborarama tichitambirawo mari dzemapensheni. But kuburikidza nokuti for now nyika yedu haisi stable kuburikidza neekonomi, totoudzwa kuti mari yacho like now hapana tikutambirisei. Saka zvinozofosa vamwe dzimwe shirikadzi kuti kubuda kunze kunohodha uchiuya uchitengesa is far much better, oro to go out unoshanda uriko uchitumira mhuri school fees nechikafu nezvekupfeka iwo uri kusango, it will be far much better than kugara kumusha for now.
Imwe shirikadzi iyo isina kuda kudomwa nezita ichiti inotya kuitwa muronda tsimba nevasori kubva kuZimbabwe, vaudza Studio 7 kuti kugara muBotswana kuri nani pane kudzokera kumusha nokuda kwechirongwa chekupiwa chikafu nevamwe vavo vane pavanobata-bata.
Vakadaro vanonyatsoshaisisa ivavo dai kuti zvaigona vawaniwa rubatsiro votangirawo ipapo vedu kuda kwema lockdown zvichazopfuura inguva zvinodarika zvinhu zvenguva zvinogona kuzonakawo nekufamba kwenguva.
Sachigaro webato reMDC Alliance muBotswana iyo iri pasi peSouth African Province vaJohn Pamire vanoti vatsigiri vebato ravo vakatangisa urongwa uhu mushure mekuona kuti ruzhinji rwechirikadzi idzi rwakanga rwononga svosve nemuromo munyika yavatorwa.
Mamwe acho vari kusangana nezvibingamupinyi, anova vazhinji vanenge vachiita mapeace jobha ekuti unowachira unenge vachiwachira vanhu vachiinda kunoshanda kana kumagarden sekuno kune vanhu vane magarden avo. Saka sepa towards COVID apa vazhinji vacho toti kwangu vachishanda mari kwakusina ichabuda, vamwe vacho ndaitochengeta, vamwe vacho ndakatoti ndaitoka gara vanga ndanichiwana upamba pangu kuti mari dzibude mari dzadzoramba kubuda. Saka ndobva takabva tatoona kuti nozvi vazhinji vangofona chairman taakupane nzara
Vapamire vaudza Studio 7 kuti shirikadzi idzi dzinopiwa hupfu, matemba, mupunga, mafuta ekubikisa, sipo dzekuwachisa nekugezesa nezvimwe zvinodiwa pakurarama kwemunhu mwedzi wega wega. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi, vanoti ZANU PF haina ropa mumaoko ayo uye mashoko anotaurwa nevatsigiri veMDC ndeekuda kusvibisa bato ravo.
ZANU PF ine usinye kana kuti ichipesecuta sezvavari kutaura. Iwo vanachamisa ingadai vachiri kufema mhepo yemuno muZimbabwe here? Vanatokozani kupanana mabi ingadai vachiri kufema mhepo yemuno muZimbabwe here? Vanabiti nemisikanzwa yavanoita zuva nezuva vachienda kumakudzi nenguva vachapitwa vachiwanikwa vasina mhosva vachizviraramira upenyu hwavo. Vanajobhusikara vachipinda mumasango vachiti tinoda kumukira hurumende tikoita zvemauto ekurwisa nyika yehurumende, vachienda kumatare vachisunungurwa sezvatiri kuona izvi. Ingadai vaishungurudziwa ingadai vachafema mhepo yemuno muZimbabwe.
Kunyange hazvo hurumende yeZimbabwe iri kuti haityori kodzero dzevanhu, zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri muupoteri munyika dzakaita seBotswana neSouth Africa, vamwe nenyaya yezveupfumi, vamwe nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muGaborone, Botswana, ndini Shingirai Madondo.